Shondore se nyanga iripo ndekuti ndiani achakwikwidza nenhengo yeZanu-PF vaPhilip Tyangwa pachigaro chemutungamiri weZipa musarudzo ichaitwa musi wa5 Zvita. Izvi zvakapera nezuro manheru mushure mekunge vaLeslie Gwindi navaTrevor Chaos Joe vakakanda matsamba avo ekuda kukwikwidza namuzvina bhizimisi uyu ane mukurumbira zvikuru. Veruzhinji vave kutarisa kune mitambo iriko mukupera kwesvondo apo zvikwata zvine mukurumbira muHarare cheDynamos neCapes United zviri kusangana muRufaro Stadium nesvondo. Zvikwata zviviri izvi hazvisi kutamba zvakanaka zvekuti mumwe mutsigiri wenhabvu vaSamson Mukombi vanoti mamiriro akaita zvikwata izvi ndiwo achaita kuti mutambo uyu unakidze zvikuru.
Kazhinji kazhinji madhabhi totarisira kuti mutambo uchange uri unonakidza zvikuru sei. Takatarisa nyaya yekuti Capes United chikwata chinoda kupindawo mutop 4. Takatarisawo zvakare kuti Dynamos ndingotiwo inogonawo zvakare kutora league.
Asi vamukumbi vanoti Dynamos ndiyo iri kunyanyotambura zvekuti vachitarisa zvikwata izvi vari kuona makepe kepe achibudirira.
Onawo zvakare kuti Capes United mukochi uyu mutsva Chitembwe anonyatsonzwisisa kuti basa rake kuti ringe riri rinochengetedzekawo kana kuti pride yetimhu kuti iite zvakanaka inofanira kutitorowa Dynamos.
Asi murayiridzi weDynamos Tonderai Ndiraya haasi kukanda matombo pasi achiti vari kuda kukunda mumitambo yose yasara kuri vaone kuti vanopedza vari papi mumakundano eleague. Mitambo yese yemukupera kwesvondo yakamira seizvi: Mugovera, Haumain neFlame Lily kuRuveve, FC Platinum neHarare City kuMandava Stadium, ZPC Kariba neChapungu kuNyamunga, Wawa neChicken Inn kuAscott Stadium, Shondo, Wange neTolocho kuColliery, Dynamos neCapes United muRufaro, Triangle neDongo Sawmills kuGibbo, Kozoti Highlanders neBuffaloes kuBaba Field Stadium. Mumutambo wecricket, chikwata cheZimbabwe chiri kushanya kuBangladesh uko chiri kutanga kutamba mutambo wezuva rimwe muSheikh Blangesh National Stadium mangwana. Zimbabwe inofarira kukunda mumitambo mitatu yavari kusangana kuti vazvirerutsire murwendo rwavo rwekuenda kuWorld Cup yemuna 2019. Zvikwata izvi zvichasangana mune mimwe mitambo muvhuro nechitatu svondo rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.